Mashoko aya akataurwa nevakuru vakuru vekambani iyi apo vaitaura zviri kuitwa nekambani yavo mukusimudzira mabasa ekurima kukomiti yeseneti inoona nezvekupa masimba yeupfumi kuvatema mazuva mashomanana apfuura. Vakuru vezinwa vakati varimi havasi kubhadhara mvura, kunyange hazvo bazi rezvemvura rakadzikisa mutengo wemvura kuvarimi vese zvisinei nekuti vanorima vari kumaruwa here kana kumapurazi makuru. Mumwe mukuru anoona nezvemari muzinwa, amai Ellen Chivaviro, avo vaive nemukuru mukuru wekambani vajesta sakupwanya nevamwe vakuru mukambani iyi vakaudza maseneta kuti dambudziko guru nderekuti varimi havasi kubhadhara mvura.
After we have provided the water to the farmers, I'm sure you've heard the details from my colleague.
Kunyange tava mvura varimi havatodi kubhadhara mvura iyi. Iyo zvino varimi vave nechikwereti $39 million chemvura yavakashandisa kubvira ma2009 takaita mastop order nemakambani akaita seGMB asi havadi kubhadhara.
Vakati izvi zviri kuitika kunyange hazvo zinwa ichipa varimi mukana wekuti vabhadhare mvura kana vachinge vatengesa zvirimwa zvavo. Amai Chivaviro vakati izvi zvari kukanganisa basa rezinwa rekuchengetedza madhamu nemidziyo yavanoshandisa. Vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti nyika haigoni kubudirira kana varimi vasingadi kutenga mvura. Vakuchera vati kusashanda zvakanaka kwezinwa kunogona kukanganisa upfumi hwenyika sezvo upfumi huchirarama zvakanyanya nemabasa ekurima.
Zvinokwanisa kukanganisa zvikuru sei kana zvino vachiti haisi kukwanisa kuumbiridza madhamu nezvimwewo zvakadaro. Iyo irrigation iri kutaurwa nevarimi nhasi inozokwanisa kutadza kushanda nekuti mvura inenge yaakushomeka. Saka zvakakosha kuti varimi vabhadhara mutero.
Imwe unyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vanoti hurumende yakadzidzisa varimi tsika yakaipa yekuti vanofanira kupiwa zvinhu zvese mahara. Vati kuramba kuri kuita varimi kubhadhara hakuvashamisi nekuti makore apfuura hurumende yakapa nyika mutoro wekubhadhara chikwereti chevarimi $1.5 billion chembeu, fotreza, magejo, matarakita nemimwe mishina yakapiwa vanhu nereserve bank of Zimbabwe pasi pechirongwa chefarm mechanization program.
Kuti vanhu vanotarira kuti agriculture inongofainanswa nemasubsidies anobva kugovernment ende havatariri kuti chinhu chinonzi chikwereti chinodawo nzvichidzorerwe kana uchikwapfudzisa zvinhu zvako chitora chimwe chikamu chemari uenda unobhadhara zvikwereti. Saka kaculture ikako kese kari embedded in the way yekuti dzanu mamanagezero maitiro ainoita zvinhu zvayo haina nyaya yeaccountability netransparency especially paaccountability. Zvizhinji zvacho zvinonzi zvinhu zvehurumende ngezvemahara saka vanongotora zvakawanda manzwa zvaizvo naminista vaye vaive nemakombaini havesa 40 navamwe vaye vaive nezvinhu mapesticides akanga akoorera mumaware house.
Vanoti mabasa ekurima hagoni kusimukira munyika kana varimi vachifunga kuti vanokwanisa kurima pachena vasingabhadhari mvura nemagetsi. Mukuru werimwe remasangano anomirira varimi munyika reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti zvakaoma kuita murimi vachiti murimi anobhadhariswa mitero yakawanda zvekuti anotadza kubhadhara mitero yese kunyange atengesa zvirimwa zvake.
Mvura iyi yaida kuti isirwe mutemo wayo unonzwisisa marimi vanoitwa maregions force so that apparently wachera tsinde rako tokuchaja mvura, wachera borehole yako tokuchaja mvura, watora mvura mudhamu tokuchaja mvura. Aya makosti ari kungopaila pamurimi zvokuti murimi anoguma kuti aizvi zvanyanya hachazvoni. Ndozvinhu zviri kuitika mukatarisa vana rural district council vane makosti avo avanoita ikoko. Mozotarisa kuti vana ama vanotarisawo zvekare kuti kana uchida kurima cotton kana uchida kurima tobacco utanga wabhadhara kuti uve registered grower. Makosti murimi asati atova nechirimwa chacho akakurisisa zvikuru.
Vanoti nyaya yekurima yave kuda kuti vanhu vese munyika vagare pasi kuti varonge kuitira kuti kurima kungafamba zvakanaka sei munyika pasina kuomesera murimi.
Kana ndichishandira zinwa, ndoshandira CIMB, ndoshandira AMA, ndoshandira chirimwa chisati chavapo. Kana chavapo maketi yachona haindi pi zvinokabva mumakosti osaya ndichisara ndiine profit.
Bazi rezvemvura rakatoderedza mutengo wemvura kuvarimi vese zvisinei nekuti munhu anorima ari kupi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.